Vapicha kana kuti piki chundu vanozviti ndivo vachiri mambo chundu akasarudzwa nemasvikiro edzinza ravo vanoti vakarohwa zvakaipisisa namambo Abel Mbasera nemachinda avo masvondo maviri adarika. Vapiki chundu vanoti vairohwa vachinzi vape mambo chundu midziyo yechivanhu yeumambo hwedzinza rekwachundu.
22 shaini yedu kunogara zvinhu zvemadzimambo. Ndichingosvika kuya ndaingorohwa-rohwa nevacho vangauya navo vana henzi iye Mbasera ngaripo, ndaitoti rovai mumu ichitore zvino rovai tienda, handidopedzerwa nguva, ndobva ndanzi pa apa.
Vanoti vakatorerwa umambo hwavo namambo chundu muna 2012 vachishanda nevaimbo vegurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbo vemudzviti wedunhu rehurungwe vaHebert Chirau. Vanoti kusvika pari zvino nyaya yavakakwidza kudare guru kana kuti haikoti muna 2013 vachipikisa kutorerwa ushe uku haisati yanzwikwa. Pakakatanwa eumambo pakati pevaviri ava akatanga muna 2012 apo vaMbasera vakagadzwa samambo chundu uchibva kubva kuna vapiki chundu avo vanonzi vainge vakafanobata chigaro kubva muna 2008 pakashaya baba vavo vaWilson Chundu avo vaiva ndivo mambo. Asi pakazogadzwa mambo chaiye muna 2012 vapiki chundu vanonzi vakarambira midziyo yechivanhu inopihwa anenge ave mambo inosanganisira ndoro yeushe, tsvimbo, machira nezvimwe. Muna 2013 vakatombosungwa vachipomerwa mhosva yekuzviita mambo mushure mekunge vawanikwa nemapurisa vakapfeka hanzu dzeumambo. Vakazomiriswa pamberi pedare mukaroi vakawanikwa vaine mhosva nemutongi amai Nyaradzo Ringisai avo vakapa mutongo wekuti vapiki chundu vasvise nhumbi dzeushe dzose kuna mudzviti wehurungwe vachirawo. Izvi zvinonzi hazvina kuvafadza zvakaita kuti vazoendesa vaMbasera avo vakanga vachangobva kugadzwa samambo chundu vaiva gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaChombo pamwe nevaive mutungamiri wenyika Mushakabvu vaRobert Mugabe kudare repamusoro reHigh Court vachiti vainge vatorerwa umambo hwavo zvisiri pamutemo. Ndiyo nyaya yavari kuti haisati yapiwa mutongo kusvika nhasi. Mambo chundu vakagadzwa umambo vakapiwa hanzu dzeushe dzechirungu nehurumende muna 2012 midziyo yechivanhu inopiwa mambo nemasvikiro ekwachundu yakaramba iinya vapiki chundu. Midziyo iyi ndiyo inonzi yakazotorwa nechisimba panonzi pakarohwa vapiki chundu. Zvinhu zvakatorwa zveumambo hwedzinza rekwachundu zvinosanganisira tsvimbo netsvuma zvegoridhe, nyanga mbiri dzenzou, hari yemachira, izvo zvinopiwa nemasvikiro. Asi mambo chundu vanoti vakangotora midziyo yeumambo hwedzinza rekwachundu yavaifanirwa kunge vainayo chete.
Chitiko chakaita kakati takatora zvinhu zvechivanhu kumba kwapinze zvane makore futi 2012 ndapinda paumambo ivi aizvirambira ndisaizvirambire chii ishali zvinoroteta mambo ega wega rikarisabsendisa anenge apinda ndiye anogara nezvinhu zvoni zvamambo zvakabva kugova saka iye ari fo airambira hatizviwedi kuti azvirambire chii vakuru vese ndobva vati ngazvichitorwa zviende saka ndahambirina vatanotora zvinhu pachivanhu iye ndiani akabata demo akatotema svikiro nedemo paruoko.
Mambo chundu vanoti vapiki chundu vari kungoda kunetsa panyaya yavanoziva kuti imba yavo yakagara umambo kuburikidza nababa vavo vakafa pavakazopinda vachiti zvizhinji titaure namudzviti wehurungwe vaAndrew Tizora. Mutauri wemapurisa mudunhu reMashonaland West Inspector Margaret Chitove vanoti vachiri kuserefeta nyaya yekurohwa kwavapiki chundu iyi. Mudzviti wenzvimbo yehurungwe vaTizora vanoti vanogadza munhu umambo vachiwirirana nemhuri dzeumambo sezvakaitika kwachundu. Izvi zvinotsigirwa nemukuru wemadzishe mudunhu reMashonaland West vaPeter Pasipamire vanozivikanwa samambo Ngezi avo vanoti vanogadza madzimambo vachitevedzera tsika yeushe hwenzvimbo.
chino chino resentwa ni wangu chila nchao anu wano wano wani tika umambo mwana umu onesenda zao aga zina itika nina kuti kana utaini tika zao zirugure shika waka kumbira waya nanyisi andoni panikia kaitwa waka waya pandiri kama jimu raita hapa mwana na samba imu mwenta kumisi kwa urumendo kutila duwa zuti kana wakuru hota titulu kuwe haku zukarane nipa wakina mambo chundu tuta wa mambo mambo titikaziri kakawa ripo wapatani sana wa mchi
naku kwa jisa kunzu wakumuche wezewe guru kutare zematunu amai mari nchombo kunyange vanga wachivimbisa kutawala nesu nyeshe nyayaze umambo ziri kuneza munyika asawaka mbocha ulirazwa wosu Joseph nguwa fupi ya pula kuti wana mjiti wavo wano chevezira urungwa wemurze ushe uonosia na njimbo ni njimbo mumwe mugarwe kukaruru paspa mambo chundu vakilio pasindemera vano jikonesana kwe murze umambo kuno kwenzelesa matambudziko mudunhu pamwe nekuwirwa nenjodzi dzakafanana nekuurayiwa kwevanhu nemhuka zvisinganzwisisike pamwe nekusanaya zvakanaka kwemvura
Mushiri wenyu ukaita zvokuzviringa mudzimba imomo hamugari. Ari makari unoona gorojana shuma. Mumwe kana kutemwa rinoku. Nekuti hauna dare riri kuturwa. Dare zvinoraiti dzikazi wenguva zvirimwa zvenyu zvamunorima hazvinyatsobereka.
Zvinonzi mhuri yekwachundu iyo yakabva nekuZambia haina munhu anombofanobata matomo eumambo kana mambo anenge agadzwa afa. Vanongosarudza mambo achatevera panenge pafa mambo ipapo. Asi izvi zvinopikiswa namambo chundu vaabve umbasera avo vanomira nevekuti vapicha chundu vakanga vakangofanobata matomu chete kwemakore mana kubva zvashaya baba vavo. Mhuri dzakawanda munyika dzinonzi dzapesaniswa nemakakatanwa ekurwira umambo vamwe vachitosvika pakubatanirana mapfumo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.